manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumiguru 15 2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana vachiita association vachiita musangano yatinoti Freedom of Association and Assembly.
Ongororo yakaitwa neZimbabwe Human Rights NGO Forum inoratidza kuti hurumende ndiyo yakachikora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa mugore ra 2018. Veruzhinji vokurudzira kuhumbwa kwemitemo yakajeka inoranga vatori venhau vanotadza kuita basa ravo nemazvo.
Munhu wese anogara muZimbabwe anokuudza kuti itsinhema nekuti zvishukira every day. Mahosela amahomed musa akatoisa chisaini chekuti price inogona kutochinja usati wasvika patiu
mitengo yezvinhu yoramba yachikwira kunyangwe zimstats iri kuti zvave nani pane mwedzi mitatu yapfuura iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Sangano rembatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kunyanya kuitwa nehurumende. Pakodzero dzose dzakatyorwa muna 2018, sangano irinoti hurumende yakatyora zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana. Rutendo Mavere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekuparura gwaro ravo rinonzi State of Human Rights Report Zimbabwe 2018 vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vadzikamaibere vati mumwaka uyu mapaze hurumende ndiwo akanyanyotyora kodzero dzeveruzhinji vabere vatiwo kuremekedza kodzero zvinoda kuti hurumende zvipire mukuchengetedza kodzero dzeveruzhinji
Mumwaka wa 2018 tinoona kuti ma human rights violations mazhinji tingangoti zvikamu 72 kubva muzana aikonzerwa nemaitiro ehurumende zvichireva izvo kuti mashandiro ehurumende aya atungati mapurisa mauto nemamwe atinoti mamilitia groups atinoti anoshanda zviita kunge ari kuregerwa achiita zvaanoda nehurumende ndo vakanyanya kukonzeresa kutyorwa kwekodzero dzevanhu mugore ra 2018
vabere vati kodzero yakanyanya kutyorwa gore rapera ikodzero yekuungana kwevanhu vakasununguka vatiwo vanhu vakafa apo vaiita zvinhu zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika
so kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana vachiita association vachiita musangano yatinoti Freedom of Association and Assembly nekuda kwekuti ndo gore rekuti mapurisa anga asingambodi kunzwa muchiti muri kuita musangano vaviri kana vatatu vakada kuungana panenge patoone vasori vanenge vachida kuteerera kuona kuti ndezvipi zvamuri kutaura nezvazvo kuma NGO vaitumirwawo tsamba dzemathreats dzekunzi zvamuri kuda kuita musangano zvisiyana nazvo kodzero yakanyanya kutyorwa ikodzero yeupenyu the right to life nekuti musi wa 1 August chaiwo 16 vakapfurwa nemauto
mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum amai Blessing Gorejena vatiwo kutyorwa kwekodzero munyika kwawanda zvakanyanya kupfuura makore mashoma apfuura
takakatyamadzwa kuongorora kwedu mugwaro irori kuti Chakange tichitarisa namba neuwandu hwekutyorwa kukodzero dzevanhu. Nguva pfupi pfupi yatakatarisa iyi kubva ndingangoti 2017 kusvika 2019 uno. Chatova panhamba iri pamusoro kudarika zvatanga tiri tichienzana nemakore apfuura.
Amai Gorejina vatiwo kuti Zimbabwe ibudirire mukuchengetedza kodzero dzevanhu, hurumende inofanirwa kuona kuti yaremekedza kodzero dzemunhu wese pasina kutarisa kuti abuda mumba mani.
Hurumende ndoine ine yandingati primary responsibility, atinoti maduty bearer aya, ekuona kuti vagari venyika vainjoya kodzero dzavo. Saka zvimwe zvataona muripoti yedu yatabuditsa iyi hazvisi zvinhu zvokuti zvinoda mari, zvinhu zvokuti vanongoregedza umwe uno vanhu veinjoya kodzero dzavo.
Asi mumwe wechidiki mubato reZANU-PF vachafadzwa Mugwadi vati kunyange hazvo vanhu vaine kodzero munyika, kodzero idzi hadzifaniri kukanganisa mafambisirwo ebasa munyika. VaMugwadi vati magwara anoburitswa aya haana maturo ose.
Chinhu chaandingangoda kuti vanhu aveNGO Forum vatibvunzisisi vanyatsotitsanangurira ndechekuti maraitsa aya kana kuti kodzero idzi dzanongovakwo here zvisinei nekuti chero mukanzi namapurisa musaita mademonstrations kana kuti musaita marallies nekuda kwezvikonzero zvakati zvakati. Vematarezi mhosva moendai ikoko nenyaya dzenyu kuti tarambidzwa matarezi mhosva kuti azoshuwa zvikonzero kana kuti maridzi dzapuwa nemapurisa akakodzera kuti musatenderwe kuita mademonstrations yenyaya kana ratidzo dzenyu nekuti munowanzodzita nemhirizhonga. Imo titoramba tichienda mberi togara mumatara torambidza moda kufamba motema mapurisa kupisa motikari dzemapurisa. Vari kuzvinyorawo here veNGO Forum ivavo maripota ava vari kutaura kuti hurumende yakatyora kodzero dzevanhu? Vari kunyorawo here kuti mota dzemapurisa dzakatsva, which means vanhu havaityora kodzero dzenhikiri dzemapurisa uye vaityora mutemo wehurumende? Vari kuzvinyora here?
Zimbabwe Human Rights NGO Forum inotiwo hurumende inofanirwa kuumba hwaro hwenhaurirano nezvizvarwa zvese zvenyika kuona kuti bumbiro remutemo yenyika yaremekedzwa, kugadzirisa mitemo inotyora bumbiro remutemo yenyika, kuona kuti vese vanokanganisira vamwe vamiswa pamberi pematare vachitongwa nemhosva dzavanenge vapara, uye kusimbaradza dzidziso muvanhu pamusoro pekodzero dzavo. Masangano anorwira kodzero pamwe nemamapato anopikisa akapomera hurumende mhosva yekusaremekedza kodzero yeupenyu pakapfurwa vanhu nemasoja muna 2018 mushure mesarudzo, izvi zvakaitika zvakare munandira gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kambani yeFood, Seed and Grain kana kuti FSG nhasi yaramba kuti yakabhadharwa mazana mana emamiriyoni emadhora ekuAmerica sezvakataurwa nevamwe vakuru vakuru mubatsi rezvemari. Kambani inoti yakabhadharwa nemaRTGS pamwe nematreasury bills pafotireza yose yayakatengera hurumende pachirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakuru vakuru mubazi rezvemari vanosanganisira Accountant General vaDaniel Muchemwa, Principal Director Budgets vazvine chimwe churu nevamwe vakaudza paramende kuti FCG nemamwe makambani aitengesera hurumende zvekurimisa pasi pezvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme neCommand Agriculture ainge abhadharwa nemari yekuAmerica. Asi mukuru weFCG vaSteve Moland varamba izvi kukomiti yeparamende inoona nezvekurima vachiti vakabhadharwa nema RTGS dollars nema treasury bills.
Can categorically state we never received even
atinombogara tawana kana $1 kubva kuhurumende. Mari yese takaipiwa ari ma RTGS nema treasury bills yaive 20% ma RTGS, imwe yese ari ma treasury bills.
Sachigaro vekomiti iyi vaJustice Mayor Jajena vaudza vaMoland kuti vaunze kuparamende umbowo hunoratidza kuti vakabhadharwa nemaRTGS nematreasury bills. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvingave zvinhu zvakashata chose kana vakuru vakuru vebazi rezvemari vakanyepera paramende pamusoro penyaya iyi.
It means we have been relying on the false hope yekuti kana uchifamba mutown town unungochiti aiwa at least kuni Ministry of Finance ainga daru ishisanga nisikwani surugitwa nima politicians. But kuona kwenye kuona kwa mkiko zunezi nchukwa kuti tanga tine dambu zgueru kuti tanga chichitari la corruption hiri nyayema political leaders arukuyeta ma government ministries. But nyayache zunezi ya kupinda wama technicians arumu ministry, which means we have a very serious problem ku Ministry of Finance.
Sachi garo we committee paramende inona nchukushaniswa kwe marie urumende vate ndaibiti vaka zisa nezuro kutiva kuruwa kuruwe kubazirejo mari pamwenewe ku RPZ vacha bunzuruzwa zvekare svondonouya pamusoro penyaya iyi nedzimwe dzine chekuita nenyaya dzekurima munyika. Zvichakadai vaMoland varamba kuti vane chekuita nekambani inoita zvekuiga vanhu yeFCJ sezvakataurwa navachuru navamuchemwa vachiti kambani yavo haina kutombogara yaita zvekuviga vanhu. Vachiwo zvichitevera kutaurwa kwakaitwa nyaya iyi zvave kuita sekuti kambani yavo inoita zvechitsotsi vachiti kambani yavo inoita basa rayo pachena.
Construed by many people and put in the newspapers that these projects.
Sakato buritsko mapipa na uti zese zataita zaitwa ni kambani ineta zekuvi gavanu zinole zisizo. Zineta sekuti zese zataita zakange zisina kururama uye izi zakasibisa starem.
Got up to no good on these programs, which is just not the case.
Vaendera mberi vachiti kubvira muna 2016 kusvika pari zvino kambani yavo yakaendesa fortreza yese yaidiwa nehurumende pasi pezvirongwa zvepresidential input scheme zvakanangana nechibage nedonje. Vatiwo kunyange hazvo vakatotanga kuendesa kuvarimi fortreza yemwaka wa 2019 na 2020. Vanoda mari yekunze kuti vakwanise kugadzira fortreza inokwanira munhu wese. Zvichakadai vakuru vakuru vemamwe makambani anogadzira fortreza anoti Windmill, ZFC pamwe neSebo Chemicals vanoti vanokwanisa kugadzira fortreza inokwanira munhu wese munyika kana vakawana mari yekunze inokwana. Mukuru weWindmill George Rundogo vauza komiti yezvekurima kuti vanokwanisa kugadzira fortreza yakawanda kana vakawana mari yekunze. Vatiwo pari zvino veruzhinji havasi kukwanisa kutenga fortreza pachavo vega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSudan vatambira nemufaro kugadzwa kwaamai Nemat Abdallah semudzimai wekutanga kuva mutongi mukuru wematarezi mhosva kanovake kutanga munyika yechi Arab. Vaimbo vachipanga mazano chikuru chemutungamiri weAmerica vaDonald Trump munyaya dzeRussia neEurope amai Fiona Hill vakataura nezuro pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusora vachiti vaipikisa zvikuru kubviswa kwevaimbo vamumiriri weAmerica kuUkraine amai Mari Yavanovich.
Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats rinoti mitengo yezvinhu kana kuti consumer inflation mumwedzi mitatu yapfuura iri kukwira hayo asi kwete zvakanyanyisa sezvainge ichimboita. Asi dzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinoti izvi hazvina zvazvinoreva nekuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba muru munyika. Muna chikumi mutengo wezvinhu kana kuti consumer inflation wainge wasvika pazvikamu makumi matatu nemapfumbamwe nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 39.3%. Muna chikunguru wakange wave pazvikamu gumi nezvisere nechiga chimwe chete kubva muzana kana kuti 18.1%, uchizodzika kusvika pazvikamu gumi nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 17.7% muna nyamavhuvhu. Ko izvi zvinorevei chaizvo? Tabvunza muzvina bhizimisi vari nhengo yeZanu PF vaGilbert Muponda.
Kusakwira kwezvinhu ndiri kutiratidza kuti vanhu zvinongova havachatonyatsotenga kuti mari dzacho hakuna. Saka even ari kutengesa wacho uyauya anopedzisira apererwa kuti haacharambi chikwidza zvinhu. So even kana chikwidza hako hasi chichatengwa zvinhu zvakutengesa. Saka ndokwatinenge taakusvika pakuti vanhu vaya vari kutengesa vakuzona kuti ukaramba uchikwidza zvinhu makastoma ari yacho inobva kupi. Munhu anopedzisira angoprioritiza atinoti mabasics aya ekuti akaona huku nepiwo zvimwe zvakawanda wanda zvana majarini munhu anenge akuita plan yekuti aiwa ndakutsvaga hako kana mambaira kana madhumbe kana kugadza chipo chahaya nezvimwe zvakadaro zvokuti chinhu chakaita sechingwa price inokwanisa kuramba ichikwira asi vatengi vacho vanodzikira pakuti vanhu vanoti chingwa takuita imwe plan yatinoti substitute product
asi vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanovawo mumwe vatedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti sangano reZimstats harisi rekuvimba naro
munhu wese anogara muZimbabwe anokuudza kuti idzi nhema nekuti zvishukira every day mahoseler aMohamed Musa akatoisa chisain chekuti price inogona kutochinja usati wasvika patiu zvinhu zviri kukwira hamazodikanwa iko zvino chingwa chakuita $12 vamugabe vakachisiya chiri $1 so things are raising and chinonyanyorwadza apa inyaya yekuti fuel mafuta ari kukwira every week but nokuti transport ndone recente economy zvinhu zvese zvinobva zvatokwira saka zvinhu zveZimstart hazvina legitimacy hazvina credibility.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Chekutangisisa tinoda kuti tijekese kuti makaona zviri kui atingati maformal price or inflation numbers nezviri kuitika paground zviri kuita sekunge kusiyana tiri kukonzeresa kudaro ndechekuti makaona economy yemuZimbabwe ya highly informalized about 95% yeZimbabwean economy yamaoko yatingati informal sector operators saka zvizhinji zviri kuitika in terms of my economic activities zviri kuitika iko ku informal of which normally ma formal inflation numbers ano atinopiwa neZimstart haakwanisi kunge achiba capture zvinenge zvichiitika ku informal economy ndosaka muri kuona kuti hongu formal segment zvinogona kunge chiri chokwadi kuti paita a slowdown yekukwira kwezvinhu but zvinhu zvizhinji zvokuwanikwa kuinformal kune ndokuri kutengwa zvinhu nevanhu vakawanda ende ikoko vazhinji wacho vari kutodhimanda kunge vachibhadharwa nemaus dollars.
Vabiti vanotiwo hurumende inofanira kudzosa urongwa hwekuti vanhu vaudzwe kuti inflation yepagore inenge yasvika papi kana kuti annual inflation.
Mapepa muri kuverenga iwayaya haasi kuburitsa inonzi pachirungu annualized inflation. Annualized inflation ndo inflation yegore rese, ndo aggregate inflation yegore rese, ndo yakakosha iyoyo. Iyoyo ndo inoratidza kuti zviri kunyanyokura sei. Because iyo 70% uri kuiapplya pane chimwe chinhu chihombe so vari kuhwandisa chihombe.
Hurumende yakanambidza kuburitswa kweannual inflation iyi muna chikumi apo yainge yasvika pazvikamu zana nemakumi manomwe nemashanu nezviga zvinomwe kana kuti 175.7%. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muBotswana zvinoti zviri kuona bato riri kutonga munyika iyi reBotswana Democratic Party kana kuti BDP richikunda musarudzo dziri kuitwa svondo rinouya. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanobva kuZimbabwe vari muBotswana vanoti bato riri kutonga munyika iyi richakunda musarudzo dzichaitwa nemusi wechitatu svondo rinouya. Bato reBotswana Democratic Party kana kuti BDP riri kukwikwidzana nemapato anopikisa anoti Umbrella for Democratic Change Alliance for Progressives uye Botswana Patriotic Front iyo yakaumbwa nevaimbi vemutungamiri wenyika iyi vaseredza Khama Ian Khama. BDP iyo yanga iri panyanga kwemakore makumi mashanu nematatu kubvapo Botswana yakaona kuzvitonga kuzere mugore ra1966 inorombidzwa nevazhinji pasi rose nepamusana peutongo hwayo hwejekerere. Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachidzidzisa pakaboroni University College of Law vachaos kungwengwe vanoti hazvizi nyore kuti BDP bviswe panyanga.
MaAfrican countries zvakati womei kuti bato rakatungamira rusununguko munyika ribviswe pachigaro. Zvinotinetsei ndisamvena kumazhinji kozoona kuti mahondo kuti ibve zvinotinetsei saka tokona kuti asawo BDP munzira iyoyo kuti ingabviswa zviri nyore here kana kuti pano tova nemutsudzuru.
vakukwengwe vanotiwo mapato anopikisa muBotswana ari kutadza kukwezva vanhu nekuti ari kuvimbisa vanhu zvinhu zvitori kuitwa neBDP.
Zimbabwe ndingati kwatiwa neculture yecorruption yekuti chero munhu paanenge ari anengoti wamari gaindibe ndikasike kutora zvunhu mbudzi inoramira payakasungirirwa. Saka munowo zvathat culture of corruption haisati yava deep seated, inenge kudai iri kutanga zvakati siyanei. Saka muno ndoranasa kuti transparency and accountability achiri ma aspects achiri kukosheswa chaizvo.
VaAlois Musonza avo vanoita basa rekusona mudhorobha reFrancistown vanoti mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vanofanira kupiwa mukana wekuenderera mberi vachitonga nekuti vanoziva kugara nevamwe zvakanaka.
Ndinoshuvira kuti iyeye angorambadi aripo pachigaro because kuda kuti zvinhu zvichinje vamwe vanenge vachichema kuti aiwa apa vanokanganisa panokanganisa bati pane pamwe unongochiona kuti apa zvinhu zvakaudii aita zvinhu zvazvadi zvachinja zvinhu because tikatarisa vanhu vachienda kumamaini zvakawanda vamwe vanenge vanga vatoinvesta kutoti vana vavo vari kudii vari kupinzwa zvikoro chichi vakapirwa nemabasa because zvinhu vanoshanda nezvaunoziva pane kushanda nezvausingazivi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvara Joelin Senganegavi vanoti vamasisi nebato ravo vakachinja maitiro aiitwa panguva iyo vakama vaive panyanga munyadzi kushungurudzwa kweavo vanga vasina magwaro ekufambisa.
Ini ndoda yamasisi nekuti Masisi akatiita zvakanaka kuti maZimbabwe tive nemapemiti uye takagara zvakanaka tenyai kubatwa batwa nemapurisa mabva Masisi paakapinda wangoti vanhu kwanisi vanhu ngova Zimbabwe ngakwanisi kutora mapemiti vachiitwa zvakanakawo kuti vagare zvakanakawo sezvo tiri vanhu veukama tiri maneighbor countries.
Vachitsigira mashoko amuzvaro Senganegavi, chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reHaboroni vaSamson Gunda vanoti edai zvaibvira vapiwa mukana wekuti vapindire musarudzo dzemunyika iyi kuitira kuti vave nechokwadi chokuti BDP inokunda.
Tinoti Masisi ahwine because he looks like he's a young leader, educated, he looks like having vision. Saka he's supporting nyika dziri around Botswana. We like him. Vanhu vaye dipotwa almost every day. These days now he understands the problem next door. Saka he's a better leader. Ngato daita tenderwa kutovhura taitovhotawo chitomusupport.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chavane ugaro wenyika iyi vaimanyuwe tambauka vanoti vanoona BDP yakafanira kupa mapato anopikisa mukana wekutonga nekuti yachipererwa nemazano.
Ndine degree, ndine qualified lecturer asi handisi wana basa. 2 weeks back 5500 something wakagraduate vari kuende BDP want to rule nekuti ngapamwe chanzi tione. You should not fear change. Toti tichinje nekuti chinhu chinoitika mupenyu. Kuti wakasika change uri munhu hakuna kwaunoenda.
Kubva kuumbwa kweBotswana Land Protectorate mugore ra1889, sarudzo dzekutanga dzakaitwa munyika iyi muna 1921 pasina kuumbwa sangano reEuropean Advisory Council, iro raisabvumidza vanhu vatema kuti vapindire musarudzo. Asi zvinhu zvakachinja musarudzo yakaitwa muna 1965 apo BDP yoyaizikanwa nerokuti Botswana Land Democratic Party yakakunda munzvimbo makumi maviri nesere kubva mumatunhu makumi matatu neimwe dzakakwikwidzwa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vanhu vanoti panofanira kuva nemitemo yakajeka nekuti vatori venhau vanotadza kuita basa ravo vanotrangwa zvakaomarara. Tinodzokora zvakare. Vamwe vanhu vanoti panofanira kuva nemitemo yakajeka yekuti vatori venhau vanotadza kuita basa ravo vanorangwa sei. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekunzwa mafungiro everuzhinji waitwa muvulaya nhasi nekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko. Segaro ziva, vatori venhau vapinda mumusangano uyu vati vanoda kuti bhiri reZimbabwe Media Commission Bill riburitse pachena kuti vatapi venhau havafanirwe kusungwa apo vanenge vatadza kuita basa ravo nemazvo. Asi mumwe mugari vangoni dzashekodoke vati kune vamwe vatapi venhau vanoresva kuita basa ravo nekuzviitisa vakati zvakakosha kuti pave nemutemo unobudisa pachena kuti vanoita izvi vanorangwa sei.
Chandinochemera kuti hurumende ngaise mutemo wekuti pane majournalist asingaiti basa rakanyanya rakanaka futi tsvagiridzo yakakwana ngavaipiwe nezi rangu zvinotovayeuchidza kuti ndikazaita basa rangu zvakanaka ndikaparadza upenyu hwemunhu a penalty is waiting for me. Ndo maoniro avo.
Murongi wa mabasa Musangano Remedy Alliance of Zimbabwe wa Naijo Nyamutumbu watsini la maonero ekuti zvakakosha kuti vatoriwe nao vakwanise kuzviongorora pachavo vega pasina kupindira kwemapurisa.
Isu taogasa vatori venhau tinokwanisawo kuzvicherechedza nekutarisa nekuongorora maitiro atinoita basa redu zviri maringe nemitemo yedu savatapi venhau, mitemo isina hujanyiriri kana kuti mutemo usingazoita kuti matapi venhau vavhunduke vatye vaite basa ravo vachizotyira kuti pada vangazo torerwa matano asiri maringe kunyamwe nemubumburo wemutemo wenyika.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vasettlement Chikwinya vati vari kufara nemafambiro ari kuita urongwa hwekunzwa kubva kune veruzhinji.
Vatape nhau kunyanya vari kuburitsa nyaya yekuti havadi kuti pavanenge vachiita basa ravo kana vachinge vakanganisa mukutongwa kwavo vange vachisungwa, iya inonzi criminal procedure. Vari kuda kuti pange paine boka ravo ivo vatape venhau rinokwanisa kuvapa mitemo yakaringana nematadziro aanenge aita.
Zimbabwe Media Commission Bill ndemumwe yemitemo mitatu inovandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Tara na Nigel ndiri kuHarare.
Taurai tinzwe mukoma Nigel, kwakamira sei kuHararo?
Zvinozomira zvakanaka. Every week ma price ari kukwira. Kumake meters wese nyangu mabond atoya uchida kureva matsvaga mubank auma wani kuti stoma wana kuwane mari wapuchadzwa incentive 100% kuwane mari iyo yakuita mubank. You can imagine my prices almost every week. My shops, they are increasing their prices. Most of my shops here in town, they are taking their prices in US dollars. Then they will just use the current black market exchange rate.
Mm-hmm.
For someone earning our local currency, it's not sustainable at all.
So, can you tell us about the same thing? Can you tell us about
sadla utiri mota akutongogarira kutongoti nyika yedu bati zvinasina kumira zvakanasi.
Murikutaura na Godfrey ndirikuZimbabwe kuBrewer.
Taurai tinzwe mukoma Godfrey, kwakamira sei panyaya yemitengo kuBrewer?
Sisi mavhezi zvinhu zvakaoma kuno. Takushaya kuti tingativhire kuti nekuti kwese kwese tikati tiende south kuno urayo. Saka takungogara chete kuti nekuti nyika yedu bati hazvino hazvina kumira zvakanasi. Kuti ndirarame yemwedzi yose chaiwo because ndinoshanda mumari. But kuti yemari yandinoda kuti ndirarame nemhuri yangu zvinenge zvichida kana pamwe ikaita 1500 ndokuti ndikwanise. But ezvino hatichazivi zvokupinda muchitoro. Ndakutomhanyira zvokumamaketi kunosvaga magokoko chaiwo. Gokoko unoriwana riri $55.
Gokoko chii hanzvadzi?
Gokoko kureva kuti chibage, ibhaketi rechibage. Unoritenga riri $55, unogaisa $10.
Kuitira kuti mukwanise kuwana hufu kumba.
Kuti uwane hufu kumba. Shuga, kana zveshuga zvave zvepresure kuti kuti ukawana shuga hazvichaite zvina nekuti uwane hufu chete. Kutosvaga zvimakabheji kadu.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwe, chirongwa chevechidiki chethe Connection chamunopakurirwa naMike Hove apo achinge achitaura nevechidiki nezvekodzero dzemwanasikana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichana njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 15 kumfumfu 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ambona ukuthi igovernment ingakwazi ukuthi ilandele izixwayiso zonke lezi lama-recommendations afakwe ngabantu be-NGO, ngoba singakhangela ukuthi last year ukuthi izinto zangkhona bezikhangela njani. This year kube wese, amapholisa ayabhodabhoda yonke indawo, amasosha ayabhodabhoda yonke indawo, bonke abantu sesiphila ngokwesaba.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ingatsha zikahulumende yizo ezikhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu. Abesifazana bemaphandleni bananze usuku lwabo olwe International Day of Rural Women namuhla bekhala ngenhlupho ababhekane lazo. Abantu bakwele Mozambique lamhla bavote kukhetho olubelo ukuxokozela kumikhankaso phakathi kwebandla elibusayo leliphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum namuhla yethule ugwalo oluveza ukuba ingatsha zikahulumende yizo ezikhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu. Ugwalo lolulu lesihloko esithi State of Human Rights Report 2018, okutsho ukuthi ngolwanyakenye. Kubika intatheli ndaba yethu uGibson Bebe.
Ugwalo lolu luveza izihlakalo eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu, ukugoqela isihlakalo sokuziphatha kwabezomvikela baze badubule bebulale abantu abayisithupha eHarare betshengisela phezu kokuphuza kwabekhomishini yokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho. Isiphathamandla seZimbabwe Human Rights NGO Forum unkosikazi Thobekile Mathimbe uthe injongo yalolu gwalo ikuveza isimo samalungelo oluntu elizweni lokuzama ukucebisa uhulumende lapho okumele alungisise khona.
Sizilontsha i-publication yethu i-State of Human Rights Report for 2018, khuluma ngamalungelo abantu, what was going on in 2018, just captures ama-different rights abantu, it will look at as well ama-recommendations. So okukritika kakhulu okwayenzakalayo ngo-2018 is August 1, judicial killings of 6 people. So this launch kade siyenza yona, it was in memory of ama victims as well aka August 1. But essentially what we are saying in good State of Human Rights Report is that uhulumende kumele ahlonipha amalungelo abantu. What we are hoping for is that ukuthi i-government will be able to put in place ama systems which promote amalungelo abantu.
UMathimbe ubuye waphatha ngokunye abakwenzayo esithi kodwa isimo sanyakenye sesishiyene lesakudala.
Anxa sikhuluma ngento yena leyo, I would refer you to a recent publication that we released, EU Deceptions. That report vele will give you that proper analysis. I think I would refer you to a proper publication. It's there on our website. It's on our website here too. The number website here too. You can download it, keep it on your phones and read. You make the analysis yourself. But we literally in that publication, we have 2017, the late former president, then we also juxtapose that sikhuluma ngokwe current the new dispensation.
Ingcwethi zamalungelo oluntu zincume ugwalo lolu zisithi lunike izixwayiso ezingaphakamisa ekulondolozeni amalungelo oluntu elizweni. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Thabani Moyo, umqondisi wenhlanganiso ikhankasela ilungelo lentatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa, MISA.
Part of the recommendations is that there is need for political will, and political will does not cost any investment.
Esinye isixwayiso esikugwalo lolu ngesokuthi kumele kube lokuthakazelela inguquko kulabo abawuhlangothi lwezombusazwe. Njalo lokhu akufuni mali ukuthi kwenzakale. Lokho kutsho ukuthi kufanele labo abakhokhelayo babe lomqondo wokubona inguquko isenzakala.
Kodwa abanye abanjengonkosikazi Catherine Dube waseHarare bathi abalathemba lokuthi uhulumende uzakwamukela amacebo akulolu gwalo.
Angiboni ukuthi igovernment ingakwazi ukuthi ilandele izixwayiso zonke lezi lama-recommendations afakwe ngabantu be-NGO ngoba singakhangela ukuthi last year ukuthi izinto zangkhona bezikhangela njani. This year kube west amapholisa ayabhodabhoda yonke indawo, amasosha ayabhodabhoda yonke indawo, konke abantu sesiphila ngokwesaba. Kube sikhangela lama-recommendations abo, asazi umntu bazalandamba basobe belandele ukuthi igovernment hayi kayilandele izixwayiso.
Ugwalo lolu luza kwethula kuziphatha amandla zikahulumende ukuze zinanzelele amaphutha okumele alungisiswe. Kodwa uhulumende uqhubeka ephika ukuthi amalungelo kaZulu ayephulwa ngamalunga enhlangothi zomvikela ezifana le-CIO, CID lezinye. Kunyanga ezimbalwa ezidluleyo kube lezehlakalo zokuthunjwa kwalemibono ephambana likahulumende kanye nabalelwa amalungelo oluntu okulandelwa nguhulumende esithi babezicatshisa besebenzisa besenza lokungcolisa isimo sakhe emazweni omhlaba. Ngomnyaka odluleyo ikhomishini yemohlante yacubungula udlame olwenzakala ngemva kokhetho yanikeza izixwayiso kuhulumende zokulondoloza amalungelo oluntu, kodwa kuze kube namhlanje akulalesi sodwa uhulumende ake wasilandela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo namuhla zibe lethuba lokupha imibono yazo phezu komthetho olawula ukwethulwa kwezindaba oweZimbabwe Media Commission Bill. Leli bhili lingapasiswa ukuba ngumthetho likhangelelwe ukuthatha isikhundla se-Access to Information and Protection of Privacy Act, i-IPA. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngokwethulwa kwemibiko lezemisakazo eZimbabwe Parliamentary Information and Broadcasting Services, uMnumzana Priest Dubeko Sibanda uchasisa abakwenzayo.
Yasihamba ngakho ngumthetho okuthiwa khona iZimbabwe Media Commission Bill, okungumthetho ozama ukuthi unike amandla kulawa malungelo afakwe phakathina kwe-constitution yeZimbabwe ku-section 61 ukuthi-ke lawo malungelo-ke ebonakale esiyalungisiswa lapha ku-ground ukuthi etholakale senzakala. So yiyo-ke i-bill esihamba ngayo kuthiwa iZimbabwe Commission Bill. Senza ama-public consultations, siqalisele izolo eGweru, namhlanje silapha koBulawayo, kusasa kuyavuka sisemaswingu, sisuke emaswingu ngolwesine siyabe seMtare, sesiqeda-ke eHarare ngolwesihlanu, sibuza abantu ukuthi bona leli bhili balibona njani ngoba ngumthetho wabo.
Uyaqhubeka uSibanda olilunga ledale lePhalamende emela iBinga North uthi izakhamizi zakoBulawayo kukhona ezikusolayo ngalo umthetho.
Sisebenze kuhle kakhulu. Okwakuqala abantu bakhulumile okuyikho abakusolayo ngaleli bhili. Okwakuqala bathi bona iZimbabwe Media Commission yona ngokwayo i-chapter 12 institution, okusho ukuthi ngeyinye yama-commissions okufuze ukuthi asekele umbuso womuntu wonke, umbuso we-democracy. So-ke bathi bona nxa kuthi kusiba njalo-ke kutho ukuthi uminista kakufuzanga engenele ngaphakathina kokusebenza kwaleyo commission. Ikufuze i-commission izimele yodwa. Bathi uminister kulokho ukuthi khona uminister uyancedisa ukuqatshwa kwezisebenzi ezaphezulu khona ngale kuleyo commission, kungayenza ukuthi ama-commissioner engasasebenzi kuhle ngoba laba bantu phela ngabantu abaye beqashwe nguminister. Abantu njalo bathi bona uminister kakufuzanga abe lelungelo langamandla lokuthi i-commission nxa isenza i-inquiry yayo uminister ethi hayi manini lingakwenzi lokho, bathi i-commission kufuze i-reporte edale lePhalamende hatshi kuminister, ngoba idale lePhalamende yilo elilabameli babantu. Uminister kakhethwanga ngabantu, uminister wabe wakhethwa ngumuntu oyedwa, so angeke wamela amalungelo lezifiso zabaningi.
UNobesuthu Ngwenya ofundela ukuthapha indaba eZimbabwe Open University uthi umthetho obunjwayo upha umphathintambo wokwethulwa kwemibiko amandla amaningi.
Minister bezimbabwe bayandiswa ngokukhethwa ngokwazi umsebenzi bajayele ukukhethwa ngokuthi bavela kuluphlangothi lwezombusazwe ngakho ke khona lokho kuyabangela ukuthi uminister engasebenzi ngendlela yikho siyabe singafuni ukuthi uminister abe involved ngoba akasoze akwanise ukuthi abe objective ngendlela azayenza ngayo umsebenzi wakhe
usomabhizimusi osakhulayo uNgonizashe Koloke uthi abasuthiseki ngokubotshwa kwentatheli izindaba lapho zithe zephula ilungelo loluntu
ekubotshweni kwabonozindaba ngiyazi ukuthi esikhathini akweze kwenzakale ngendlela e-right but ayisizo zonke izikhathi ukuthi umuntu uyabotshwa nje kungela nto ayiphambanisileyo kulezikhathi lapho esingatholi khona thina engingathi yikusuthiseka njengomphakathi lapho bona onozindaba ababhala khona okungayisiko ngendaba ezenzakalayo ukugcina kubangela ukuphazamisa impilo zabantu abaningi kanye namabhizimusi
ikomiti yedale lephalamende ikhangelele ukubuyela njalo edale isiyahlaziya imibono kaZulu iqondisa iZimbabwe Media Commission Bill kulandela leyo mibono Intatheli izindaba kulo umhlangano zisole ukuqonga kwenhlawulo yokuphiwa imvumo yokuyaloba ngezokhetho ezemidlalo lokunye zisithi inengi kakhulu ziphinde zasola ukungaphathwa kuhle ngabezomvikela labalondoloza ukuthula emihlanganweni bethi balobandlululo ikakhulu kulabo abazimeleyo labasebenzela uhulumende ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
okay Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
EZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lwabesifazana abahlala emaphandleni olwe International Day of Rural Women omama abaningi bekhala ngokoma kwempilo ngenxa yokutshabalala komnotho bakhala njalo ngokuswela uxhaso lokuqhuba inhlelo zokuziphilisa oluvela kuhulumende Omunye wabesifazana laba ngunkosikazi Nhlanhla Sikhunyana ongumfelokazi ohlala ePlumtree esigabeni sakomangubo.
Indlala isithwalise nzima, imisebenzi kayikho, imali yakhona iyasileka. Ezikolweni abantwana sibhatala nzima, lapha sithwele gadalala, lokudla bahamba ngezinyawo, akulanto yakhona ehlangana, nathi siyazama ukuthi sihlanganise, akulanto ehlanganayo, asikwazi ukuthi senzeni, sithole lelo dola lakhona, izinto zikhuphuka 3 times an hour.
Amazwi kankosikazi Sikhunyana agcizelelwe yisakhamuzi selukampa enkayi unkosikazi siphathisiwe Nxumalo. Uma Nxumalo lilunga lenhlanganiso yabesifazana abaphila ngokulima imbhida lokunye elukampa Nutritional Garden. Kodwa uthi bukhulu ubunzima abahlangana labo empilweni.
Ubunzima esihlangana labo kusekufundiseni abantwana akula zindawo lapho abantwana bethu abangamantombazane mhlawumbe laba bangabafana ukuthi besingabe zemsebenzi yezandla ukuze baziphilise
umphathintambo obona ngenhlelo zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi lanxa usuku lwanamuhla lubalulekile uyabunanzelela bonke ubunzima omama bemaphandleni abahlangana labo
ilanga leli lihle kakhulu ngoba omama bemaphandleni yibo abenza isizwe sibe yisizwe ikakhulu eAfrika So omama bemakhaya baqakathekile kodwa abananzwa abalungiselwa.
Unkosikazi Sikhonyana yena olesitolo kwamangubo ukhala ngokuthi uhulumende laye wenza ubunzima ababhekane labo bubahlasele ngamandla. Nanku sekweze imbadalo yelayisensi yesitolo yaya kunkulungwane ezinhlanu.
Ilayisensi nxa izafika ku-5,000 mina yona i-$100 ngithatha umnyaka wonke ukuthi ngiyibambe fowethu. Kubuhlungu kakhulu lokho uhulumende esenzile kimi.
UManxumalo yena uthi lanxa kulokuyinzuzwanyana abakutholayo kuhlelo lwabo lokulima ngokuthelezela, inkinga enkulu asebebhekane layo ngeyokusilela kwamanzi.
Manje amanzi esilawo yiwo ayi-challenge malutshwane ukuthi ze nxa singathola kumbe izibholane kumbe ngamaphamba angaba mabili kumbe abe mathathu.
Kodwa unkosikazi Nyoni uthi njengomphathi ntambo wendaba zabesifazana zinengi inhlelo asezisungulile ezingaphathisa omama, ikakhulu ibhanga le-Women's Bank lapho athi abesifazana bengaziqoqa babe sebesiyacela imali yokuqhuba inhlelo zabo.
Uya-aplaya uvula i-account ubuse ubhalela-ke ukuthi uthole usizo. Usizo lwakhona luyatholakala masinya.
Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres wethule amazwi okukhuthaza uhulumende bamazwe omhlaba ukuthi bathuthukise impilo zabesifazana bemaphandleni ngoba beyibo insika yempumelelo emhlabeni jikelele.
Akukabekwa usuku lokuphenduka ekhaya kukadokotela Peter Magombeyi yena olokhe eselatshwa kwele South Africa loba nje so waphuma esibhedlela. UMagombeyi walile ukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu esithi kumele sikhulume lamalunga enhlanganiso yakhe eZimbabwe Hospital Doctors Association kanye lamagqwetha akhe. Isikhulumeli senhlanganiso yabo dokotela uDokotela Masimba Ndoro uthi okwamanje uMagombeyi ulokhe eselatshwa njalo uthi balokhe besesaba ukuthi angadingwa yilabo abamthumbayo abanakanelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe. Kusenjalo uNdoro uthi bazakhweza udaba lwabo lokukhalala lokubanjwa ngamandla okubuyela emsebenzini lidale le-Labour Court emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. UNdoro uthi okwamanje odokotela baqhubeka bezihlalele ngekhaya.
Yebo. Sakazo muhle okhulumayo nguMichael Hobe umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe Third Connection ngo-8 entambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokunanzwa kwelungelo lamantombazana kanye losuku lwelungelo labesifazana abahlala emaphandleni olwe International Day of the Rural Women. Sikhangela indubo ababhekani lazo ezigoqela ukungahlonishwa kwelungelo labo, ukungatholiswa amathuba afanayo kwezombusazwe, kwezamabhizimusi, kwezemfundo lokunye. Libona ngani ngokuya kwesikhathi isimo singaguquka abesifazana baqala ukuphathwa ngendlela efanayo labesilisa na? Ofisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthwakazo omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Mozambique bavotile namuhla kukhetho oluvelo kuxokozela ngesikhathi somkhankaso phakathi kwebandla elibusayo ele-Frelimo laphikisayo agoqela ele-Renamo lele-Democratic Movement of Mozambique. Kulabantu abafika amashumi amane ababuleweyo ngesikhathi somkhankaso walolu khetho.
bekukhangelelwe ukuthi kuzavota abantu abangaba izigidi ezilitshumi lantathu i-13 million. Omunye wababuleweyo ngeviki ephelileyo ngobe kumele akhangele ukuqhutshwa kokhetho u-election observer ngabasekela iFrelimo abathi wasola ibandla leli. Bekuvotelwa umongameli omutsha osibalukhulu bezabelo lamalunga edale lephalamende afika phose amakhulu amabili lamatshumi amahlanu i-247. Abancintisa esikhundleni sikamongameli ngumnumzana Philippe Nyusi owe-Frelimo, umnumzana Osufo Momade webandla le-Renamo, umnumzana Davisa Simango we-Democratic Movement of Mozambique, lo mnumzana Mario Albino olilunga elizimeleyo. Ababona ngokwenzakalayo kukhetho lolu bathi abantu abaningi bakhangelelwe ukuvotela ibandla le-Frelimo lele-Renamo. Bathi ibandla le-Frelimo likhangelelwe ukunqoba ngoba likhankase kabanzi njalo lidlelana labenhlanganiso ebona ngezokhetho. Sizweni ukuthi intotheli zindaba yethu uChris Gande usiphatheleni lamhla kuhlandla elikhangela isimo somnotho.
Inhlanganiso yezakhamizi iBulawayo United Residents Association kumbe BURA isilobele ugatsha lukahulumende olubona ngezentengo ole Consumer Tariffs and Competition ukuthi luzochasisela uZulu wakoBulawayo ukuthi kungani uhulumende engavikeli abantu ekukhwezweni mahlayana ukwenziwa intengo mihla ngemihla ezitolo. Umgcinisihlalo walinhlanganiso umnumzana Winos Dube uchazisele iStudio 7 izizathu ezenze bathatha lelinyathelo.
Indaba yentengo eyenzakalayo lapho kukhona abantu asisakwazi ukuthi lokhu kuyini intengo engakanani, ngoba ama-prices asephonga ukukhwela imihla ngemihla. Oso kusenza abantu sizibuze ukuthi kambe siyangaphi kusisa ngaphi. Yikhona ke kusukela emhlanganweni we-General Meeting eBulawayo United Residents Association, lapha abantu abasume bakhalaza bathi bona njengobukhokheli benhlanganiso simele abameli abahlali bakoBulawayo, asiphuthume ke sisukume siyebacelela i-protection kuhulumende ngezehlakalo zentengo ezikhona, ikakhulu bebekhangelele intengo yokudla okunjengempuphu. Impuphu iyona impilo yomuntu waseZimbabwe.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Angliston Simanda uthi kumele uhulumende athathele osomabhizimusi abakhweza intengo mahlayana amanyathelo alukhuni.
Kugcina kungcono ukuyathenga isepa emkotweni ebantwini ababuya layo eGoli, bayithengisa ngentengo engcono kakhulu. Lanxa nje baye befuna i-cash, kodwa kuyabe kungcono kakhulu ukuthi uvele uchane lo-okay, uchane lo-TM, uchane nje lezitolo uzihambele uyothenga emkotweni. Ngoba kukhona okunye okwenziwa ngabantu bamabhizinisi esibona ngani kuthiwa bangani bajezisa abantu, ukungazani kuthiwa kulicala ukuba seZimbabwe. Ngoba akula sizathu sokuthi isafe emark ethengiswa ngama-R40 eGoli izothengiswa ngapha almost 100 yebond. Imali yakomuntu osebenza kuhulumende izele iphelele khonapha. Uhulumende kumele ke akakhalise uswazi kuma-businesses esibona ngantwa ama-business kukhona i-sabotage kumbe ngathi i-sabotage abayenzayo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi sokunzima ukuhlela imali ukuze ihambelane lendleko zabantu.
Imali olayo esikhwameni namuhla kusasa ivuka ingenelisi ukuthenga ulutho, and lokhu sikubona every day ngokuhla kwamalanga ayo. Imali elikwani ukuthenga isinkwa namuhla kusasa kayeneli, kuyakumele ungezelele phezulu. Othele ngayo amafutha okuhambisa izimota kusasa kuyakumele ungezelele, ufake enye imali phezulu. Othenge ngayo amagetsi kusiya kusa kumele njalo ngezelele. Ngakho ke iproblem leyo yiproblem abantu bezimbabwe asebehlangana layo every day. Awusakwanisi lokuthi uhlale phansi ubhale lokho esingakuthi yibhajethi uhlele ukuthi imali yakho uzayisebenzisana.
UDube uthi bakhona osomabhizimusi asebeyizihwaba abafuna ukunotha ngokuphazima kweso.
Yikhona ubona sikhalaza sisenjenje ngoba sibona ukuthi kulapho osomabhizimusi abayizihwaba abakholisa bekhwabitha ubana lokho bezenzela bona indleko zibe zihle kubo umnotho belokhu bezibuthelelela bona kodwa bebulala abantukazana abantu abangalalutho ikakhulu ngasikhangelele lo mumo welizwe lethu ukubana abantu bayazisebenza iningi labo akula msebenzi ukuthi abantu baqhatshiwe laphana kuze kufanele abaqhatshiweyo iholo lakhona vele kayisilo lelane livumelana lo mumo nalo esikhuluma ngawo ukuthi izinto zihamba ngale ndlela into ngokunje kulama interbank rate akanjekanje isayi ihwebo lonakalimi kalikho ngaleyo ndlela.
Ezinye ingcwethi kwezenotho zithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe enziwa nguhulumende isifana lokuthungela izigamba ezivelelazo zivuza. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, igama lami nguChris Gande.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Diaspora Foundation, isisungule uhlelo lokuphathisa amalunga adinga usizo lwesiphangiphangi endaweni ezitshiyeneyo kwele South Africa. Le nhlanganiso isiqalile njalo ukuqoqa imali ezasetshenziswa kulolu hlelo. Kubika uBenedictine Nhlapo.
Inhlanganiso ebunjwe ngo-2015 ithi ububi besimo somnotho kwele South Africa, ukuswelakala kwemisebenzi, ukwanda kwemikhuhlane, ukwanda kwezehlakalo zokucwasana ngobuzwe, ukuqiniswa kohlelo lukahulumende lokubopha abaselizweni kungekho emthethweni lokunye, sekubangele ukuqonga kwenani lezalwane zeZimbabwe ezidinga usizo lwesiphangiphangi kodwa zingalutholi. Ubona ngoqoqwa kwenhlelo zeZimbabwe Diaspora Foundation, ZDF, uNkosazana Nobalozi Moyo uthi bafuna ukupha usizo kuloba ngubani odabuka eZimbabwe.
Uthola ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayabotshwa abawazi ama-rights abo ngama-documents. Recently ibekube kwaba le-xenophobia, abantu babedinga usizo. Abanye kwesinye isikhathi uthola ukuthi maybe batshelwa zindawo lapho abahlala khona, basuke baswele lapho abangahlala khona. Sifisa ukuthi uZulu wonke weZimbabwe athole ukusizakala ngesikhathi.
Umkhokheli weZDF umnumzana Azaria Dube Nduna uthi uhlupho luseZimbabwe selibangele ukuthi kugcwale izalwane zeZimbabwe endaweni zonke zakwele South Africa.
Sifuna every province yale eMzantsi Afrika mayibe no diaspora coordinator uzothi makuyenzekale ingozi asheshe asiwazise thina khona la iZimbabwe Diaspora Foundation, kusuke abantu banemali zokuthi bayesiza lapho kwenzeka ingozi abantu bethu bangahlupheki for isikhathi eside kakhulu.
UNkosazana Moyo uthi zinenge indlela abazihlelileyo bezihlelela labo abafuna ukubambisana labo kulolu hlelo.
Cela ukuthi umphakathi usisize ngama-donations, like lingasisiza ngama-R12 through ama-SMS and then kwabanye abantu abasebenzayo lilakho ukuthi lisisize ngama-R20 every month. Silama accounts ethu eCapitec le FNB, businessmen bangakwazi ukuthi basixhume through iwebsite yethu.
Kanti kumnumzana Nduna uthi benze konke okudingakalayo ukuze kungabi lamathuba okuhuquluza imali lezinye impahla ababe beziphiwe ukuthi basize uZulu.
I-organization yethu leyi is registered long back. Abantu bake basibona siza ini abantu uma kuvelwa ingozi. Sizofuna u-chief accountant aphume emphakathini uze ephathe lezi mali. Sine-FNBs ne-Capitec, wonke they are registered. Anama-signatories abantu abale organization. Ayizange yasayona ngomuntu oyi-1. Ukhona uzobe ebheke ini imali lekusebenza kanjani.
AbeZimbabwe Diaspora Foundation bathi isigaba sakuqala sohlelo lwabo lolu bakhangelele uhamba endaweni zonke zakwele South Africa behlangana nabantu bebafundisa ngamalungelo abo kanye lokwethula inhlelo zenhlanganiso le emphakathini. Melethuro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Nhlapo.
kwanele Nhlapho likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.